Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 12 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vari pasi pegungano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachaita musangano nhasi kuti vazive danho rekutora panyaya yemari yavari kuda kuwedzerwa sevashandi. Makambani mazhinji muZimbabwe anonzi ava kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reAfrica Anti-Corruption Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vari pasi pegungano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vari kutarisirwa kusangana nhasi kuti vazive danho rekutora mushure mekunge hurumende nezuro yaramba kudududza panyaya yemari yairi kuda kuvawedzera. Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende iri, Amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende iri kuramba yakamira pakuti ichawedzera vashandi nemari yemunyika zvakapetwa kaviri kutanga musi wa 1 Chikunguru. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakamboudza dare reparamende kuti hurumende haisi kuzopa vashandi mari dzepamwedzi ichishandisa madhora ekuAmerica. Izvi zviri kuitika kunyangwe vamwe muzvitoro vatanga kuramba kutengesa zvimwe zvinhu zvavo nemadhora emunyika vachiti vanoda ekuAmerica chete. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Amai Alexander.
Musangano waitwa apo tanga takatarisira hurumende kuti ichauya kuzotura mari yavada kuzotipa isu sevashandi vehurumende. Mushure mekunge vambouya ne 100% yavaida kuti vati vanhu ndo yavanowedzera kumazim dollars mari yemuno yatinowana. Tikange tairamba mumeeting yapfuura tichiti aiwa mari iyi ishoma zvikuru, haina zvainonyanya kutibatsira, uye tichiti isusu dai vatiwedzera maus dollars.
Nechikonzero chei?
Nokuti mari yemuno iyi takati vanyange vakatipa mari yavatipa iyoyo muchatarisa kuti pachaita inflation. Ino nhasi inogona kunge ichitenga sezvainotenga nhasi haigona kunge ichitenga mangwana. Inorasikirwa neuremu, inorasika uremu nguva nenguva, zuva nezuva. Saka tikanga tati isusu aiwa tiwedzerei kumaus dollars, uye tikanga tati isusu mari inodiwa kuti munhu wepasi pasi wemuhurumende ararame 840. Uye tanga tine tsvakurudzo yatakanga taita, takavapa zvese nemaprizi atanga tatora mashops, mitengo yezvinhu zvese takavapa.
Saka vari kuti kudii?
Ivo vanoti vakaongorora uye vakaona kuti gwaro redu iroro iro igwaro ranga richitaura zviri kuitika chaizvo, maprizi ari kuwanikwa mashops, asivo vanoti hanzi havana mari yacho. Asi chazonyanya tikatyamadza ndechekuti vauyazve ne 100% iyoyo yatakambenge tati iyoyo haikwani, ndo yavangouya nayo kumiting. Saka zvinhu zvatikatyamadza zvikuru.
Nechikonzero chei?
Nokuti tanga takatarisira kuti pamwe ichauya yatiwedzerwei, nokuti mumiting yatakapedzisira kuita iyoyo takanga tazowirirana kuti taizosangana svondo rinoteera racho, asi hurumende yaingoti aiwa tichiri kumboona kuti tingadini, tichiri kumbotaura nevakuru tione kuti zvingafambiswa sei. Asi tiri kuona kuti nguva iyoyi yanga iringori nguva yavaingopedza zvavo, nokuti vabva vauya ne 100% iyoyo.
Seva shandi mave kuronga kutora matano api.
Tata kuita iko zvino ndezvekuti tirikuno pa zvabuda meeting tirikuno zvitura kumusangano unosanganisira vanoshanda vezveutano health sector vezvedzidzo education sector nevamwe vashandi vese vese vehurumende rest of the civil service. Saka musangano uyu uchange une mapato ese anomirira vashandi maunions ese achange aripo anoorganisa masectors ese ari muhurumende. Tichakurukura nyaya iyi takurukura nyaya iyoyi ndo patichazoona kuti tichafamba sei. Saka panozopera zuva tinenge takuzoti tichafamba sei.
Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vana muzvina bhizimisi vanonzi vari kutengesa zvinhu zvavo zvakaita seshuga, mukaka nemafuta ekubikisa nemadhora ekuAmerica. Izvi zvinotyirwa kuti zvichakonzera kuti dhora remunyika rishaye basa panguva iyo zvinhu izvi zvave kushomeka muzvitoro. Vashandi vazhinji vanotambira mihoro yavo iri mumari yemunyika panguva iyo nyika ichitenga zvinhu zvizhinji kubva kunze kwenyika. Vanoongorora zvematongero enyika Dr. Ronnie Muvirimi vanoti havaoni sekuti pane mhosva iri kuparwa kana vemabhizimisi vachitengesa zvinhu zvavo nemari yekunze sezvo hurumende yakati izvi zvinogona kuitwa kwemakore mashanu ari kuuya.
Mamanufekitura aya kuti vakwanise kugadzira zvinhu zvavo vane zvinhu zvavanoshandisa zvinobva kunze kwenyika ende kuti vakwanise kutenga zvinhu izvozvo vanoda madhora ekunze kwenyika. At the same time, zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe hazvinoenda kubasa, hazvibhadharwe nemari yekunze kwenyika, vanobhadharwa nemari yemuZimbabwe. And vakanzichitengai nemari yekunze kwenyika, zvinoreva kuti havachakwanisa kutenga zvinhu zvachizvo. Inyaya izvi zvese zvinhu zvinongobuda nenyaya yemamiriro akaita nyika yedu, kushata kwakaita nyika yedu, ndokuri kukonzera zvinhu zvese izvizvi. Saka panoda kuti patogadziriswa papa. Kana zvinhu zvese zvikangogumisira zvaani zvakuitwa nemari yekunze kwenyika, zvinhu zvinogona kuita nani? Kuti kana vanhu vava kutambiriswa nemari yekunze kwenyika, hurumende inobva yagadziridzawo kuti vanhu vatambirewo mari inoenderana nezviripo, makambani anenge ava kutambirisawo vanhu mari inoenderana nezviripo. And makambani anenge akwanisa kutengawo zvinhu zvinoenderana nemari iyoyo iri kushandisa mari dzekune imwe nyika. Ino zvinhu zvinhu zvaka zvinoshoreka. But pane imwe nguva yekuti hamuna zvamunokwanisa kuita kana muchifarira zvizvarwa zvenyu, kana muchida zvizvarwa zvenyika yenyu, muchida kuti zvigare zvakanaka, pane imwe nguva yekuti munofanira kuita zvamunofanira kuita kuti zvinhu zvifambe endeni mozogadzirisa zvinhu.
Hurumende inoti vanhu vanokwanisa kushandisa mari yemunyika nemari yekuAmerica, asi vezvitoro vanoda mari yekuAmerica. Pane hapara mhosva here ipapa?
Mari dzese dzaakushanda, hapana kana hapara mhosva. Vari kungodawo mari dzekunze kwenyika idzodzo ndodzinofanira kungoshandawo ipapo. Nyaya ichazongogumisira yangu yetika zvayo ndeyekungoti sekutaura kwatamboita kuti zvichagumisira zvangu endawo kuti vanhu kwavanenge vachishanda vachazenge vakudawo kuti vachibhadharwa nemari dzekunze kwenyika. Kana vakasabhadharwa nemari dzekunze kwenyika, vanenge vakudawo mari dzinoenderana nekuti vakabhadharwa, vanokwanisa kuzonotengawo mari dzekunze kwenyika.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Ronnie Muvirimi vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vanoti vemabhizimisi vanofanirwa kutevedzera mirayiro yehurumende kwete kuita madiro.
Hurumende yava munangagwa. Hurumende yezanupf ihurumende inoremekedza uye nokucherechedza kuti mabhizimusi vanoita zvemabhizimusi vose vanhu vakakosha musosaiti yedu, vanhu vakakosha munyaya yezvekufambiswa kwebasa rezveupfumi munyika. Asi ngavarege kutora mukana werespect kana rukudzo rwavanopiwa nehurumende. Ngavasashandisa mucherechedzo wavanopiwa nehurumende yavamunangagwa kuita zvinhu zvisina maturo, kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Munyika muno makaparurwa murauro wekuti karenzi yedu yezimbabwe dollar nemamwe makarenzi ese anokwanisa kushandisika kukana iyo voti yezimbabwe dollar ichakwanisa kushandisika vanenge vachireve izvo vanenge vakuita zvine zvakunze kwemutemo kwakutyora murauro unenge wapiwa nevatungamiriri nehurumende izvo zviri kusaka kuti vanhu vedu vazenge vachiomerwa neupenyu izvozvo ndozvo zvatine tisingabi ende hatizivi kuti vanenge vachitsvakei kana vachizama kuomesera vanhu pamasalari avanenge vapiwa ivo voenda voda kunoitora yose budikidza nekuchaja mutengo wavo mari nemari yekunze chete vachiramba mari yemunhu izvozvo hazvisi pamutemo kana zvichinge zvarambwa vanofanira kuteedzera murayiro hatidi vanhu vanotora advantage yekuti vamunangagwa vanoti we are open for business ivo vobva vaona sekuti kuva open for business zvinoreva kuti we are open for cheating or abusing our people aiwa izvozvo hatidi musangano wezanupf unoita zvido zvevanhu musangano wezanupf neisungo zvavo ndezvo zvakanangana nekumeka shuwa kuti gutsa ruzhinji uye ruzhinji rwevanhu wapunduka kwete kupunduka kwavashoma saka naivo vamabusinessmen vanofanira kuteedza gwara
avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika nezuro mukucherechedza zuva rekurwisa uori muAfrica rakatarwa nesangano reAfrican Union rinonzi Africa Anti-Corruption Day. Mukuedza kurwisa uori, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica nekumawirira dzakaita seSouth Africa, Namibia neRwanda mukunyorerana chibvumirano chekurwisa uori. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzekucherechedza matanho ari kutorwa nenyika dzemuAfrica mukurwisana neuori muguta reFrancistown muBotswana neZuro, mukuru mubazi reDirectorate on Corruption and Economic Crime kana kuti DCEC munyika iyi vatsepo Pilane vati urongwa hweAfrican Union Agenda 2063 unotsanangura kuti zvakakosha kuita mushandira pamwe mukurwisa uori.
The African Union Agenda 2063 recognizes the need
mukuedza kupedza uori nemhosva dzemhando weuori dzehurumende dzeBotswana, Zimbabwe, Namibia neRwanda dzakanyorerana zvibvumirano izvo zvakaita kuti masangano anorwisana neuori munyika idzi asainirane zvibvumirano zvakatarisana nekupedza uori.
Mashoko aya akatsinirwa nemutevedzeri wegurukota rinoona nezveutungamiri hweBotswana kana kuti State President vaDumezweni Mutimukulu.
Also worth noting, ladies and gentlemen, is the presence of our sister organization, the Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Zvinofadza samare kuti nhasi tiri kupemberera zuva iri tiine vamwe vedu veZACC kubva kuZimbabwe. Zvinoratidza kuti urongwa hwekurwisa uori hunoitika kune imwe nyika huchibva kune imwe nyika huchapedzwa nekuda kwemushandira pamwe wedu.
Vapinane vakatiwo chibvumirano chavakanyorerana neZimbabwe nedzimwe nyika chinorerutsa mabasa ekurwisa uori kuburikidza nemushandira pamwe unenge uchiitwa. Vakatiwo Botswana iri kushanda neveZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZEC vakange vaine mumiriri pamhemberero dzanezuro idzi. Mumiriri weZEC pamhembero dzakaitirwa muFrancistown idzi vaCharles Charuma vakati chibvumirano chiri pakati peboka ravo nevanorwisa uori muBotswana chichabatsira kwazvo mukurwisana neuori munyika.
Tauyawo kuno kuBotswana seZACC kuzocherechedza zuva reAfrican Anti-Corruption Day senzira yechiratidzo chakajeka chezvisungo zvedu mukurwisana neuori munyika dzedu.
Vakati kune vashandi veZEC vachaendeswa kuBotswana kunokwenenzverwa ruzivo munyaya dzekurwisana neuori.
MOU yakasainwa I think that was on 12 December 2019, which is all in connection with the fight against corruption and also participation in all activities concerning the fight against crime as well as training personnel dzokwedua dzichiuya kuno.
Gwaro re 2021 Transparency International Corporation Perceptions Index rinoti Botswana iri pachinhanho chechimakumi mana neshanu kana kuti 45, kwotiwo Zimbabwe iri pachinhanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe 157 panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa mamiriro akaita nyaya dzeuori. Nyanzi mwenyeza kurwisana ne uori vachidzi samutemo vabaisa ku university mukutare Gaborone muBotswana vamaike uchaitezvi vakaudza Studio 7 parunare kuti zeki nezvakawanda zvengadzidza kubva kuBotswana.
Tikatarisa pama list of corruption, Botswana is really in top 30 of the least corrupt countries in the world.
Chatinanga sokutarisa is recruitment policy dzavo, you know, nema anonzani measures that are around to ensure kuti zvoni vanhu vakakodzera kuti vave panzvimbo are doing the job that they need to be doing. Whereas kuZimbabwe it's always one criteria kuti wakarwa here hondo, kana usina kurwa hondo haungatongi.
Mukucherechedza zuva renezuro, mapazi makumi maviri nemasere sangano rinorwisa uori reTransparency International akanyora tsamba kuvatungamiri venyika dzemuAfrica achivayeuchidza nezvezvitsidzo zvavakapa mukurwisa uori. Masangano aya akatiwo mari dzekurwisa denda recovid-19 dzakawanda dzakabiwa uye nyaya dzacho dzinofanira kuferefetwa. Tsamba iyi yakatiwo Africa iri kurasikirwa nemabhiriyoni emadhora pagore nekuda kwehuori. Transparency International yakatiwo vatungamiri venyika dzemuAfrica vanongonyora zvibvumirano zvokurwisa uori asi havadzitevedzere. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanasikana nemadzimai, Resident Foundation, riri kushanda nechikoro cheWagner College chekuStaten Island muNew York kuita musangano munyika wekudzidzisa madzimai kuti vasambunyikidzwe. Chirongwa ichi chiri kubatsirwa nemari kubva kuhomwe yebazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, Resident Department, pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI, icho chinopa mukana vechidiki vemuAfrica kuti vauye kuAmerica kuzoita zvidzidzo zvepamusoro-soro muzvirongwa zvakasiyana-siyana. Vanhu vachaungana kwemazuva maviri muHarare kubva kumativi mana enyika muchirongwa chinenge chichikokerwa naAmai Charlene cheKenya, Resident Foundation naDr Rita Shah Gordon, mutevedzeri wemutungamiri wechikoro cheWagner College anoona nezvekupinda kwevadzidzi muchikoro ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wemabasa musangano Resident Foundation, Amai Charlene cheKenya, kuti tinzwe zvizhinji.
Ini ndinoitwa Charlene cheKenya, ndinoshanda neResident Foundation Trust. Resident Foundation Trust inomirira kodzero dzevasikana nevakadzi muarea education nefemale leadership. Tine workshop yatiri kuita musi wa18 ne14 July. Iyo ichaunza maorganization akasiyana-siyana muZimbabwe akafanana neMinistry of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology, Zimbabwe Republic Police 15 Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, State Foundation Trust, apo tichishanda nemaorganization ari kuAmerica akaita seWagner College, Safe Horizon, Student Conduct Unit. Musangano uyu ndewekubatanidza Zimbabwean institutions neAmerican institutions apo patinenge tichitarisa kumbunyikidzwa kunoita vanasikana muzvikoro zvakaita senge mahigher learning institutions iwo mayunivhesiti ari muZimbabwe. Makore apfuura taishanda nemaministry organization muZimbabwe, maministry nemamwe maorganizations tichitarisa kuti magwaro aripo ezvinezvi anoita kuti anobatsira vanasikana kuti vasambunikidzwe nevanovadzidzisa kana kuti pachavo ndeapi. Pane zvakawanda zvikataurwa zvakaita sekuti vanasikana vanga vaimbunikidzwa nevanovadzidzisa
Sei mafunga kuita izvi nhasi zvatanga iko zvino here zvekumbunyikidzwa izvi kana kuti chirongwa chamagara muchiita kubva kure uko
zvekumbunyikidzwa izvi zvino zvagara zviripo tapagara tichiita maworkshop taiita nemainstitution atoita sana na Female Students Network Trust avo vanoshanda muzvikoro zvehalini vachiedza kuti vanasi kana vasambunyikidzwe zvino zvagara zviripo ende takambounganidza zvakare vachikuunganidza paworkshop ava tichitaura maererano nenyaya iyi saka tida kuona kuti ezvino izvi nyaya iyi yamira pakati chii chaitwa malowa aapo ndaasaka ndizvo zvimwe zviri kutoti tigare sangano iri kuti tizive kuti tapapi ende tichishandawo nemainstitution ari kuzoku senje kuamerica tiri kushanda newagner college university iri kuamerica
ndotarisawo kuti vamwe vari kutarisirwa kuzenge vachitaura pamazuva aya ndevapi
vanhu vari kutarisirwa kutaura mazuva aya iminity of higher and tertiary education innovation science and technology development Zimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, Wagner College, Yoko America, Stand Foundation Trust, Say What Organization, Female Students Network Trust, Safe Horizon, Yoko America, Vakadzi Community, Students Conduct, iyo inogadzira magwaro mumayunivhesiti ekuamerica akasiyana-siyana
avo vange vari mukuru wemabasa musangano reStand Foundation amai Charlene Chekenya vachitaura parunare vari kuHarare naEvans Zininga weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vaudza kanzuru yeHarare kuti ibhadhare mari inoita miriyoni yemadhora ekuAmerica nechidimbu kukambani yeGeogenics vachiti imari yebasa rakaitwa nekambani iyi pamwedzi yaMay naJune panzvimbo yePomona West Management Energy Plant. Mwedzi wapera, kanzuru yeguta reHarare yakaramba kubhadhara bhiri rezviuru zvinomwe nemakumi masere emadhora ekuAmerica US$780,000 mushure mekuramba kwekanzuru kuenda mberi nechibvumirano chakange chaitwa pakati pekanzuru nekambani iyi inomiririrwa muZimbabwe navaDelish kuwaya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani 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 isu zviri kuitika kumusha kwedu kwashuwa zvinogwadza vanhu vanotanga vakangonyarara vachitaura kungoti tizvinotirwadza sitereki zvainzi nezanupiyo zviro zvacho zvakangonyararwa saka tinoenda kumavhoti zvakadai varume hapana zvekuobvious kutongobirwa zviro nonzi simbi inorohwa ichapisa kana yatonhora aisi hauigoni chimbotarisai vatsvangire vakatanga kubva kumashure kwese uko vachiti vabirwa zvichiramba imimi 2018 mukaindawo futi mukatizvo tabirwa zvikaramba saka nhasi munomakumbaerega vanhu vanopinzwa vanhu 1
unozoni baba wangu unozoni baba wangu wakato papa sato shata saka uviyazi kato bingwa asila nwakangu nyarara pana kana mnumbu wane action mwazo lume zete action mavote ya kutake mando sign arume ngati tifunge warumu zino doku funge isi asina zino zino ndo desi zino doku funga suwa zino doku funga zikasi ya funga pana
haiwa sisi tungo tunga api nde mkomana chete chete ndo wataku ntungoda o mkomana ambo pinda o timbuona because hurumende ripo ya taza kutunga miranika kubira kupumi kubira kumasanga na kashimirira watole nao mbagwa zacho kukwira kema praizi jose izuzo aywa ya taza hurumende ripo ngutu mkomana ngambu pinda utimbuona makure mashani iwayo itimbutuonga kana ataza unusi yao siyo wangwe notenda ndi nanga unogusa waka Afrika kulo gwana
isusu wano kuma reserva isusu kuma misha kuno ngarisa bume kuchishi ziru wani zani PF kutawara kuti yee wano votere zani PF muno zione kwa pa muno votera makuu wa msanye perwe wamwe sita kutoziva ende msangano yacho kana kanzi vaita msangano kuti tisanyanyo makwa steri kuno maminda matiri muno hande misangano yavo titoita kunge tiri kuvasapota but zvari kuenda kuna vota usakanganwe chazuro nehope nyika yakuda kusunungurwa kuti kana takati tiri muminda tikudefenda minda vane usunichamisa vangamboiva vakatibvisa muno mumapurazi matakagara muno kwete vanototsigira ende ndo zvimwe zviri kuvinza upfumi wenyika ava vatiri kutirima zvatirikuita chibaga tichitengwa nemari yakanaka foja tirikungoendesa mahara tikataa kuda shanduko munyika kunyange tiri muno mumapurazi matiri muno handiye misangano iyoyo but musi watinoenda kuna vhota ngatizivei kuti tinovhotera papi patriple c ndo pakuuya nemari muzimbabwe muno kwete pazanup f apo pauraya nyika vezanup f apo
ya ndazvizwa kwemene ndiri kuzvizwa ndiri muterereri west 27 inini ndiri papo ndinozvizwa zvinhu zviri kuitika 2023 shuwa unoya 2008 uyana takachaiwa kuti uyana mahedhimari takachaiwa emene takatoda kunyora toda kunyora exiri mbuyani handa wakanyora exi pakanyora namabhunu kuti vatengese nyika wakanyora exi saka uyu wehedhimari takutoda kunyora exi here zvakaitika izvozvo vana vekumusha dai taita mwoyo umwe chirirambwe pamwe chete tadzoka kumusha 2023 tovhota tiri pamwe chete tirova tese tiri pamwe chete tichidai kutisatiza kuda kugara nyika dzekubanze 2023 tirikuva kuva tiri muno munyika tovhota nyika yedu mune zvakanaka kuti mukuwana apinde panyanga tipise nyaradada dziripo isi uoro zvatete zvapedza nyika dzatangoda pachiyatso chiri kutengesa kunyika dzazvo marota achona rodhi mutare tuchipinde arishandi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto nemapurisa emuNigeria atanga kutsvaga vasungwa vanodarika zana vakatiza mujeri muAbuja, kusanganisira vanhu 64 nevana vakawanikwa vaine mhosva dzekuita zvekutororo. Nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwenyika dzinoti kurwiswa kwakaitwa jeri uku kunoratidza kuti masangano evarwi evanopfurikidza mwero aifungidzirwa kuti haawirirani akashanda pamwe chete vachiti varwi vanopfurikidza mwero ava vanogona kurwisa hurumende zvakare. Rimwe sangano revarwi rinopfurikidza mwero ava reIslamic State West Africa Province rinoti rakarwisa jeri nepfuti nezvinoputika vakasunungura vasungwa 741. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva nesu zvakare mangwana tichikupazve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndokusiyai muina Chris Gande.
Thank you.